kuimba moyo wangu, kufunga shamwari yangu, chora za moyo wangu, kufunga shamwari yangu, chotimba moyo wangu, kufunga shamwari yangu. Wenda uzinagurahira chimwe ndaiti uchatsoka uravira urwendo zvotungamira chakusareta kari ngenjira nyando zvichirwadza kutimba panopaya moyo panopaya moyo kuti yo nyando zvichirwadza kutimba panopaya moyo panopaya moyo kuenda nyango zvichirwadza kutimba panopaya moyo panopaya moyo kuti go nyango zvichirwadza kutimba panopaya moyo panopaya moyo kuenda
Chora de amor.